Nyanzvi munyaya dzezvekuongorora zvirwere zvinotapuriranwa musangano repanjiya Trust amai Gwendolin Chapwanya vanoti zvimwe zvakabuda muongororo yavakaita zvakaratidza kuti vanhu zvikuru kumamisha vakatadzawo kuenda kunobayiwa nhomba sezvo kuzvipatara kwayaibayirwa kwaive kure uye dzimwe nguva vaisvika kusisina nhomba dzacho.
Futi chatakaona kunyanya-nyanya kumarural areas yanga iri nyaya yekuti mufambo kubva kunogara vanhu kuenda kuchipatara. Vanhu vazhinji kunyanya vanhu vechikuru vaitaura kuti distance yekubva kwavanogara kuenda kuchipatara yakanga yakareba. Saka munhu kuti azofambe 3 kilometers kuti anobayiwa vaccine akaona zvisina kukosha kwaari. Tozochitasvika ikoko futi kumahealth facilities vazhinji vaitaura kuti tasvika taigona kunzi vaccinary asi iwo wafamba 5 kilometers kuti uye kuhealth facility. Saka ndoo mamwe matambudziko akaita kuti vanhu vasaenda.
Mai Chapwanya vaendera mberi vachiti
mukufamba kwenguva kwakauya anonzi mavaccine anova akanga akukurudzirwa vanhu kuti vabayiwe kuti vasafe kubva kuchirwere cheCOVID-19 uyezve kuderedza mukana wekurwara. Asi nekuti vanhu vanga vasina ruzivo pamusoro peCOVID-19 yacho vakabva vashaya kuti ruzivo pamusoro pemavaccines zvinova zvakaita kuti vanhu vanetsekane kana kutadza kuenda kunobayiwa mavaccine. Saka vazhinji vakazvitora zvakanaka vakaenda kunobayiwa asi vamwewo vakatadza nekunobayiwa zvinova zvakanetsa vanhu vazhinji uyezve vanga vasina kwekuti vaende kunobvunza nekuti kwacho kwavaifanirwa kuwana ruzivo kwakafanira nekusvipatara kana kumakliniki kwakange kwakavharwa nenyaya yemalockdown.
Vanotiwo zvimwe zvakabuda muongororo iyi ndezvekuti vanhu vazhinji vanovimba zvikuru nezvavanoudzwa nezvedenda reCOVID-19 panhepfenyuro uye nana mbuya utano avo vakatekeshera mumamisha. Nyanzvi munyaya dzezvirwere zvinotapuriranwa Dr. Chinashe Gede vanoti vanhu havafaniri kuteerera mashoko eWhatsApp, Twitter neFacebook nokuti kazhinji anenge achitaura manyepo panyaya yenhomba. Vaendera mberi vachiti kune chikwata chezvipa ngamazano chenyanzvi munyaya dzezveutano chinoshanda pasi peNational Immunization Technical Advisory Group chinotanga chaongorora nhomba dzese dzisati dzabayiwa vanhu munyika.
Zvimwe zvacho ndezvekuti mazuva anaya information yakubva kwakasiyana-siyana magrupu emaWhatsApp, paFacebook, paTwitter. Saka munhu ukanzwa zvaunonzwa zvinoneka kuti uzviignore. Zvishuwawo kune vakawanda vanga vachitapurira information imwe yacho isiri yechokwadi zvawedzera pasensitive yekuti vamwe mavhaccine haana kuongororwa zvakanaka ende sechinhu chatinoa kugadzira chega pane mubvunzo wekuti tineshuwa kuti zvakatinakira here sevanhu vemuzimbabwe. Achitanga kunzi auda kuuya pane gurupu yana chiremba nemascientist inonzi Zimbabwe National Immunization Technical Advisory ndo inoongorora kuti mavhaccine ari muno makanaka here angakuwadza vanhu vemuzimbabwe here.
Nhomba dzeCOVID-19 dziri kubayiwa vanhu munyika dzinoti Sinovac neSinopharm dzakabva kuChina, Sputnik V yekuRussia neCovaxin yekuIndia. Chiremba vari nhenge veparamende inoona nezveutano Dr. Peter Matarutse vakurudzira vanhu kuti vabayiwe nhomba sezvo denda iri risati rapera.
Vanhu chaizvo vakarayirwa havachanyanyi kuvhakisinwa. Zvinhu zvavo vari zvanaka kuti vashomari vakufa. Tinongoti vati muchando muno nokuda kupira futi zvakaramba yakakwira kuti mapureza akapindapinda vanhu vachadzokera pavanga vasvika kutoseka mabasi avo nekunobayiwa mavhaksini.
Amai Chapwanya vakurudzira vanhu kuti vaendere mberi nekupfeka mamasiki kana vari munzvimbo dzine veruzhinji.
Vanhu vanovimba nemashoko anobva kuvashandi vezveutano nemashoko anobuda panhepfenyuro. Saka tiri kungoramba tichiti isusu vanhu rambai muchiteerera zviri kubuda munhepfenyuro imomumo. Murambe muchibvunza vashandi vezveutano kuitira kuti muwane ruzivo rwakakwana pamusoro peCOVID-19.
Huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi hwatangawo kuwedzera kuSouth Africa, China neSouth Korea. Zvichakadaro bazi reutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nacho vachingori zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 5468. Vanhu gumi nevatatu vakabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Ropafadzo Mapinidze.